Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu zvitatu 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vanoRest Marara vanokwira kudare vachipikisa kudomwa kwavaMonzora semunhu achamirira bato iri musarudzo yemutungamiri wenyika. Asi mutauriri wavaMonzora vaLloyd Damba vanoti havabvunduki zvaitwa navaMarara vachiti idzi ishungu dzemunhu akakundwa musarudzo navaMonzora. Sangano reProject 263 rinoenda kudare reHigh Court kuti dare iri rimanikidze Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuripa gwaro revavhoti repadandemutande. Tichakupai zviri kubuda kumakwikwi enhabvu kuWorld Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vanoRest Marara vakakwira kudare repamusoro reHigh Court nezuro vachida kuti dare iri rinzwe nekukasika nyaya yekudomwa kwemutungamiri webato iri vaMonzora kuti vazove iwo vanomirira bato musarudzo. VaMarara vanoti vari kupikisa kudomwa kwavaMonzora kwavanoti kwakaitwa zvisipasingateurwi bumbiro remutemo yebato reMDC vachitiwo zvakare pakave nekutyisidzirwa kwevanhu. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMarara kuti tinzwe zvizhinji.
Ndakafaila an agent chamber application mudare reHigh Court ndichipokana nekusarudzwa kwavaMonzora neNational Council yedu yeMDC.
Zvii zvamakatura kudare vaMarara?
Takaisa umbowo unotaridza kuti vanhu vakanga varimo muNational Council vakawanda vacho havasi vanhu nhengo dzeNational Council.
Asi musati makwira kumatare, makamboedza here kuti mugadzirise nyaya iyi mubato renyu?
VaMonzora vakanditsvaga vakati sekuru muripi tigadzirise musangano. Kaona zvisina kumaturo nekuti hautange warepa ozoda kuripa hakubvumidzwe. Saka tinofunga kuti mutemo wedu MDC, our constitution, was violated and therefore the only recourse iripo kuenda kudare redzimhosva nekuti vakuru havasi pakuda kugadzirisa zvakakanganiswa. Vari kuda kutenderera mberi vakakanganisira vanhu vemusangano weMDC vane kodzero dzavo dzekusarudza vatungamiriri vavanoda.
Asika tichitaura nevamwe vemubato renyu vari kuti vaMonzora vakasarudzwa zviri pachena neNational Council.
Utungamiri hunobva kuvanhu through maprovinces. Simba riri kuvanhu, simba harisi muNational Council. Kana muchatondera vachamisa, vakaita chinhu chimwe chete chaitwa navaMonzora. Ende magumo acho takazomaona, nyaya vachamisa yaraswa muHigh Court, nyaya vachamisa ikanoraswa zvakare muSupreme Court vaapila. Saka ndochinhu chaitwa navaMonzora, but vaMonzora ndivozve vakanga vari the brains behind kwenyaya yavachamisa yakazoraswa. Ende vakatoigamuchira vakafara chaizvo kuti vahwina vanotedzera mutemo. Zvino takaona vaa kunorasa futi mutemo mumwe chete iwoyo wavakanga vambocelebrata kuti vanoteedzera.
Ndeapi matanho amuri kutarisira kuti achatorwa nedare kubva pari zvino tichienda mberi?
Agent chamber application inozononzwikwa. Kana yanzwikwa dare rinobvuma kana kutambira kuti iri agent. Kana yanzi iri agent inobva yanzwikwa nechimbi chimbi. Kana yanzi haisi yaraswa kunzi haisi agent inenge yakuzoenda panormal row.
Kwadaidzirwa zvakare mumwe musangano weNational Council mangwana, muchaenda here kana kuti?
Kwavhesi hausi ikokoko, kuri kungonoitwa continuation yekuramba vachityora mutemo. Saka naizvozvo ndonyaya yandiri kupokana nayo ine nyaya yamudare. Saka kwavhesi hausi handisi kuzoenda kuno sanitizer kana kuno atenda.
Nengwe bato MDC inotungamirwa na Douglas Ngonzora vano rest marara vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Tabato mutauriri wavamwonzora Valoid Damba avanoti havasi kuvhundutswa nedano ravamarara iri sezvo vari munhu mutsva mubato reMDC uye akadyiwa navamwonzora.
Chekutanga tinoda kuti ndizvisise maprocesses emovement for democratic change kuti anoitwa sei. Ati ndisandapinda imomo muvamarara munhu mutsva akataka kupindawo neappointment kunational executive vakaita kuappointwa kana kudomwa navamwonzora mugore ra2021. Ama members 10 anodomwa na president pamutemo weMDC. Wamarara kubiridza neizvozvo havasi vambopinda manational council weMDC mupenyu hwavo hwese. Wamarara havazibumbire vemutemo reMDC. National council izvo yakagara ine power ndiyo inonzi the supreme decision making body in between congress. Saka kubiridza neizvozvo mukatipa kuti article 16 yemusangano havana kuidoma mapepa avo pavakaenda kucourt. Ive national council inogara igoona igotarisa maprocesses kuti inoita inoitira ndeipi tikasa macost ekuunza vanhu tikasa macost ekuti tiite process iyoyo. Saka vamwonzora vakanominatwa uncontested and unopposed nemamembers enational council. Ivo vamarara vakanga varimo vakaramba vakagara vakanyarara nekuti mhepo inge irimo wangu waona kuti havakwanisi kukurira.
Asika vadamba vamarara vari kuti vanhu vakadoma vamwonzora kana kudomwa kwavamwonzora kwakanga kuine kutyisidzirwa kana yatingati intimidation.
Izvi zvinotaurwa nemunhu akaruza nekuti iwo semurume mukuru kana vachikwanisa kushidzirwa nevanhu 150 vakanga varimo. Ko tikazoenda kunze uku kumhomho kupuvhu kumaprovincial council kunenge kuine vanhu more than 330 tinozogara tichiti kudii. Pachirungu kachirwere akanonzi exercitis nekuti munhu aaluza ari kungotsvaga mhosva kunemera kushipisa zita remusangano.
Saka izvi zvinosiya papi kongresi yebato renyu yamuri kutarisira kuita mwedzi uno?
Aiwa, kongresi inoenderera mberi, hapana chinoimisa. Kongresi inoenderera mberi nekuti tiri kuziva kuti takatsika mbambo nekumira mukati mebumburo remutemo weMDC. Chamunofanira kuziva ndechekuti vamwonzora kana isusu navamwonzora haisiri kongresi yedu yekutanga kunge tichinge tichinokontesta kana tichinge tichiita preside over. Makongresi yekutanga ya 2000 yanga tiripo vamarara vanga vasipo. Kongresi yechitu ya 2006 yanga tiripo vamarara vakanga vasipo. Kongresi ya 2011 kugirowayo takanga tiripo vamarara vakanga vasipo. Ya 2014 takanga tiripo vamarara vakanga vasipo. Saka tiri kutaurira nekuda kwehunyanzvi nekuziva kuti kongresi kana dzichitwa dzinoitwa sei. Saka iyi iri kuenderera mberi.
Mutauriri wemutungamiri weMDC vaDouglas Ngonzora vaLloyd Damba vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano rinoongorora sarudzo reProject Vote 263 nezuro rakakwira kudare repamusoro reHigh Court richida kuti dare remanikidze Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti iriwanise gwaro revavhoti repadande mutande kana kuti Electronic Voters Roll. Sangano iri rinoti ZEC haisi kuda kuripa gwaro repadande mutande iri asi ichida kuti ritenge gwaro revavhoti remapepa iro rarinoti riri kudhura sezvo richifanirwa kutenga mapeji anodarika 100 ezviuru nemutengo wedhora rekuAmerica papeji. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana kuti tinzwe divi ravo, asi vakamboudza zvavo Studio 7 kuti komisheni yavo iri mushishi kugadzirisa gwaro iri kuti riende padande mutande. Sangano iri harisi iro rega ratanga kukwirira ZEC kumatare richida kuti imanikidzwe kupa masangano nevanoda gwaro revavhoti repadande mutande. Ngatinzwei hurukuro yataita nemukuru weProject Vote 263 vaYangason Matete pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi chocho, isu seProject Vote 263 takanyorera komishini inoona nezvamaelection Zimbabwe inova Zimbabwe Electoral Commission musi wa7 November tsamba tichikumbira voters roll riri paelectronic copy sezvinotaura maelectoral act yedu. Saka tavanyorera tsamba kudero musi wa9 November komishini yakareplya kana kuti basi rinoona zvamaelections rakatipindura richitiudzai kuti harikwanisi kunge richitipa voters roll riri paelectronic copy asi raikwanisa kunge richitipa riri hard copy uye tabhadhara mari inosvika 187,000 United States dollars. kuti tinge tikwanisa kupiwa mapepa ari pa hard copy ari 187,000 nekuti vari kuti vari kuchaja dhora rimwe chete pabepa revotasoro nevari pa hard copy. Saka isu tagara pasi seorganization tikaona sekuti hazviso zviri pamutemo. Commission inoona nezvamaelections inenge yatora mutemo kana ikange ichitinyima gwaro iri. Saka isu tanyora tsamba kumakoti tichiendesa commission yezvemaelections kuti koti inge ichiita kuti tinge tichipiwa voters roll pa electronic copy. Ndotsamba yatanyora iyi.
Sei imi muri kuramba voters roll riripo riri kunze nezeki ndo ravainaro?
Isu mukoma jonga tiri kuda voters roll pa electronic copy nekuda kwezvikonzero zviri. Commission iri kuti kuchaja dhora rimwe chete papeji revoters roll. Saka national voters roll yedu ine mapeji 187,000. Zvazvinoreva nezvekuti kana tikapiwa riri hard copy tinoita kutoda ebig factory yekuti tinge tichichengetedza voters roll iri. Secondly, kuti tinge tichitakura pacommission tinotomita kana magonyeti masere kana gumi kuti tinge tichitakura voters roll iri makopi ese tine nawo kufactory kwacho. Chechitatu ndechekuti voters roll riri pahard copy inotinoita kuti tinge tichiri analyze because chikonzero chaita kuti tinge tichida voters roll inyaya kuti tinoda kuona kuti voters roll vakushandisa padelimitation harinavo here atinoti pachirungu maghost voters kana mamwe anomalies. Saka mukatarisa delimitation yakutopera ende mwedzi uno wekomisi tasaumechi anaunsa maprovisional boundaries. Saka tangachida kuti isusu imunguva pfupi tinge takwanisa kunge taongorora stream voters roll so that pavanobvisa maprovisional boundaries avo tinge tichifambirana navo. Isu tinoda voters roll ripa electronic copy nekuti ndorinenge rakatichipira hatikwanisi kunge tichibvisa mari inosvika 187,000 tinge tichitenga mahard copy. Saka ndozvikonzero zvaita kuti isu tinge tichiti kucommission ngaiti voters roll ripa electronic copy asi takakoshesa ndechekuti tinoda kunge tichianalyza.
Mune vamwe vamakabatana navo here panyaya iyoyi?
Parizvino hapana vatatichabatana navo mukuita nyaya iyi asi tanga tichingoshanda nemalawyers edu eZimbabwe Human Rights.
Mukuru weproject Vote 263 vayanga Soni Matete vari parunare muHarare nestudio 7. Vamwe vagari vemuHarare vari kuchema-chema nekushomeka kwavanoti kwemotokari dzekanzuru dzinotakura varwere kana kuti maambulance dzinova idzo dzine muripo uri nani zvichienzaniswa nedzemakambani akazvimirira. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vataura izviri pamoyo avo vakarwarirwa mazuva mashoma pfuura vanoti kunyange hazvo motikari dzinotakura varwere dzekanzuru yeHarare dziine muripo uri nani hadziwanikwi. Vazviri pamoyo vanoti mamwe makambani ane motikari dzinotakura varwere akazvimirira anodhura zvakanyanya.
HaRare tapinda dambudziko rekushomeka kwemaambulensi kuti titakure varwere kuzvipatara. Tinoguma taita kuhaya mota dzisiri comfortable kutakura varwere zvekuti murwere wacho unotozosvika atowedzera kurwara nekuda kwemota idzodzo dzinonga dzakutidhurira. Apa tine murwere wetirikuda kurapisa apa dai patariswa pagadziriswa.
Vachitaura nestudio 7 mumwe mugari wemuHarare vatanatsi wadhambuza vati kodzero yeutano iri mubumbiro remutemo yenyika haigoni kuzadzikiswa kana vagari vasiri kuwana motikari dzinotakura varwere dzine muripo uri pasi sedzekanzuru yeHarare. Vadhambuza vakurudzira kanzuru kuti igadzirise dambudziko iri.
Dambudziko rekushomeka kwemaambulensi kunokonzeresa kuti vanhu vasakwanisa kuva vanoenjoya right yavo to health oro right yavo kuhutano zvinova zvinofanira kugadziriswa nekanzuru yedu yeHarare muno munyika yeZimbabwe. Zvakare dambudziko iri rekushomeka kwemaambulensi rinotaridza kuti vanhu vakufosiwa kuti vawanikwe vachienda kumaprivate hospitals ayo ane maambulensi ari efficient and anokwanisa kukurumidza kuuya kuzovabatsira asi zvinova zvinodhurira general citizen.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vatendawo kuti motikari dzinotakura varwere muguta ishoma zvakanyanya vachiti pari zvino dzinogona kunge dziri nomwe kana sere.
Mota dzekusenga vagwere kubva kwavanenge vachirwarira vari kuti vazorapwa imota dzakashomeka muno muguta meHarare. Tichaona kuti pamwaka unotevera tichange tichishandisa mari dzedu kuti tinge tichitenga maambulensi. Ndakanzwa mukuru we fire brigade achiti iye tirikuda 25 maambulance atisikushika 7 kana 8.
Vawedzero vachiti kanzuro yavo ichange ichiziya nezvinyaya yekushomeka kwemotikari dzinotakura varwere kuti vagadzirise dambudziko iri.
Saka inyaya yatoda kuongorora inyaya yatichadedicata mari kuti tiindise kunyaya yokutenga maambulance. Saka pamota dzatiri kutenga tichaita kuti kuhelp kuye dzakati o dzinoita madeliveries not only evanhu nemadeliveries emushonga nezvakadaro.
Tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti motikari dzekanzuro dzinotakura varwere ndidzo dzine mitengo yepasi inogonekwa nevagari vasina mari yakawanda. Pari zvino motikari dzinotakura varwere dzekanzuro yeHarare dzinobhadharisa $20 emadhora ekuAmerica kana kuti $20 vagari vachitenderwa kubhadhara nemari yemunyika. Panguva iyo makambani akazvimirira achibhadharisa varwere mari inogona kusvika kuzana remadhora kana kuti $100 kutakura murwere panguva yega yega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vashandirwi muAmerica vakapinza mabasa vashandi vakawanda kudarika vakanga vakatarisirwa munambudzi uye kuwedzera mari dzinotambirwa kunyange hazvo paine kushushikana kwekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Izvo zvinogona kuomesera bhanga renyika reFederal Reserve paurongwa hwaro hwekutanga kuderedza mari dzinoberekwa nezvikwerete pamwedzi. Kurwisana mudare reparamende kwakaitika nezuro China muSenegal mushure mekunge imwe nhengo yebato rinopikisa yechirume yarova imwe nhengo yechidzimai iyo yakakandawo chigaro mukudzosera kurohwa kwayo isati yapunzirwa pasi nevakatakanutsa. Chiitiko ichi chinoratidza udzamu hwekusawirirana kuri pakati pemapoka maviri aya uye kusimudza mutauro pamadande mutande pamusoro pekushungurudzwa kwevanhukadzi. Tsvakurudzo ichangobva kuitwa nesangano rePlatform for Youth Development pamwe neInstitute for Poverty, Land and Agrarian Studies yepaWestern Cape University kuSouth Africa inoratidza kuti kutorera vanhu vekumaruva misha neminda yavo kuti pavakwe madhorobha kana kuita mabasa ebudiriro akaita sekutanga migodhi hazviunzi budiriro asi kuti zvinotowedzera urombo nekusiya vanhu vasina pekugara. Izvi zvinonziwo zvinonyobata manhukadzi pamwe nevana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuzivisa nekuziya zvakabuda mutsvakurudzo iyi iyo yakaitirwa kudunhu rechipinge kumanikaland, vaitungamira tsvakurudzo iyi Dr. Pilani Zamchia vanoti zvakabudawo pachena kuti kubvisa vanhu munzvimbo dzavanogara kunoshungurudza madzimai zvakanyanya uye kunovasiya vave muurombo hwakanyanya. Tsvakurudzo iyi yaida kuona kuti madzimai anobatwa sei nekudzingwa kuri kuitwa vanhu munzvimbo dzavanogara mumaruwa.
Saka zviri kushungurudza vagari vekuchipinge, vamwe vavo vakatosvika pakuzvisungirira vakafa, vamwe vari kusvodza nenyaya dzekuti vari kubviswa ipapo vachingopuhwa mazuva anokwanisa kuita 90.
Vanotiwo nyaya yekutora maruzevha kuti pavakwe madhorobha nemagrowth point inoita kuti nzvimbo dzekuvakira dzidhure, izvo zvinosiya madzimai asina mukana wekutenga nzvimbo idzi pamwe nekupa mukana kune vaya vanoita zvechioko muhomwe. Vazamuchia vanotiwo vanhu vari kudzingwa munzvimbo dzavanogara zviri kunze kwemutemo. Vanoti pachiri kushandiswa mitemo yaishandiswa nehurumende yevapambevhu yeRhodesia uye vanokurudzira kuti mitemo iyi ivandudzwe kuti pave nekutaurirana pakati pevanhu, makanzuru kana hurumende pasati paitwa danho rekuvaka dhorobha kana kuunza kambani munzvimbo.
Isu tanga tichiti hurumende dai yanga yakwanisa kuti itarisise mutemo inokwanisa kuti vanhu vange vachigara pavakagara zvakasununguka, vatarise mutemo wavo weCommunal Land Act kuti dai vabvumidza vanhu kuti vanhu vange vari ivo vanokwanisa kunga vachitungamirira magariro avo, vanokwanisa kunga ivo vachimeka madecisions nepavanogara, kuti vanodai redevelopment kana kuti havadi development.
Vanoti mitemo yakaita se Communal Lands Act iyo inopa simba rakanyanya kuhurumende inofanira kubviswa. Sabhuku wemumusha wemubarati kuward 16 kwakondo kwakare kuchipinge amai zvironzo kondo vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekudzingwa kwevanhu nekanzuru rakakura chose munzvimbo mavo uye vanhu vanochema kwavari zuva nezuva.
Dzimweni zhinji ishirikadzi hadzina varume dzakazvigarira, amweni akarambwa, amweni ane humhuri hudotori kudai. Tinozwa kurwadziwa ndizvo zviro zvizvozvo, hazvisi kutirerukira. Vanotorumba vechitouya kwendiri mutape zvatodzingwa apo toenda pari.
Asi nhengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Muliswa avo vakazvimirira vaudza musangano uyu kuti madzimai haafaniri kubviswa munzvimbo dzaanogara vachiti pane mitemo yakakwana munyika inovadzivirira. Vati madzimai anofanira kuenda kumatare edzimhosva kuitira kuti mitemo iyi itevedzwe.
Iye ari kugara achipresidia nyaya iyi anobva anzwisisa kuti amai vanoziva kuti handina kudzidza kuzvakabvi pakati. Ndinoziva kuti ndine kodzero yangu semunhukadzi kuti ndinge ndiri apa, ende handigoni kubviswa nekuti isu magare edu anofanira kukudzwa kuremekedzwa futi nedai, nekuti title deed yemunhu wemumaruzevha mumamatiriki iguva rasekura kwematateguravo. Izvozvo chete ukataiwa handigoni kubvapa. Ndipo pakaberekwa sekuru vasekuru sekuru vasekuru chero ana kutunga musoroti ndazvinza regerai vagare pasi.
Mukuru wekanzuro yeChipinge vaBlessing Mamvozha vaudza musangano uyu kuti handi chokwadi kuti kanzuro inobvisa vanhu munzvimbo dzavanogara zvisiri pamutemo. Vatiwo vamwe vanhu vari kubviswa munzvimbo dzavari kugara vakapinda munzvimbo idzi zvisiri pamutemo.
Saka isisi chete tatiri kuita, tinoti kuita basa nemutemo, nekuti hatingomuki ndati inisa CEO wekanzuro ndava kuita chakati nechakati, kwete basa haridaro. Tinotevedza bumbiro remutemo kuti rinoti zvakati. If it's the Regional Town and Country Planning Act inotaura kuti basa tofanira kuti takadai tofanira kuti takadai.
Vati vanobvumirana vazamuchiya kuti panofanira kuva nekutaurirana pakati pevagari, madzishe, makanzuru nevamwe pasati paitwa danho rekutanga bhizimisi kana kuvaka dhorobha munzvimbo. Mukuru wePYCD vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti vakaita tsvakurudzo iyi mushure mekuona kuti vanhu vakawanda vari kudzingwa munzvimbo dzavanogara nekuda kwekuti hurumende iri kukoshesa vemabhizimisi kudarika vanhuwo zvavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tombotarisa zvabuda mumitambo yemakwikwi enhabvu eWorld Cup Group H atambwa manheru ano kuKatar. Ghana yakundikana kuenderera mberi makwikwi aya mushure mekurohwa 2-0 neUruguay, uyewo iyo Uruguay yatadzawo kuenda mberi kunyange hazvo yakurira sezvo Portugal yarohwawo 2-1 neSouth Korea zvaita kuti South Korea nePortugal dzipinde. Asi tisati tapinda pamhepo, Marvelous Mshanganya wewe Studio 7 aitawo hurukuro nemuongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Adebe kuti anzwewo pfungwa dzake nemitambo yanga iriko.
Mitambo yakakosha zvikuru, especially tikatarisa Cameroon iyo iri paGroup G parezvino ine 1 point iri kutamba neBrazil, saka vakatarisira kuti inge ichiwina. Ikawina ipapo inenge yave ne 4 points, inenge yatova nechance yokuti inge ichiendererera mberi. Asi zvinenge zvaakudhipenda nekuti Switzerland iyo ine 3 points ichatamba sei. Switzerland inenge ichitamba neSerbia, Serbia tiriona kuti ine 1 point, saka Switzerland inenge yakatarisira kuti inge ichidrowa isina kukuweswa magozi akati wandei apo ichitamba neSerbia. Asi ikakunda Serbia yakutoziva kuti yakuenderera mberi. Iye zvino hazvisi kumaoko eCameroon kuti inge ichienderera mberi. Akatarisira kuti inge ichikunda Brazil iyezvo yeSwitzerland kuti inge ichitadza kuwina apo inge ichitamba neSerbia. Saka zvakati umeimbichana kune chikwata cheCameroon.
Tinoona zvakare chikwata cheGhana chichange chiri kutamba neUruguay iyo yakambochitadzisa kuenderera mberi makwikwi aya paWorld Cup yekuSouth Africa. Munoona zvichibudawo sei nhasi?
Vanhu vazhinji vakatarisira kuti inge ichiwina kana kuti inge ichiwana draw ikawana draw inoenda ku 4 points iyezve South Korea inenge ichitamba ne Portugal imagine vakatarisira kuti inge ichiwina ipapo ichitamba ne South Korea saka Ghana yakatarisira kuti inge ichiwana point kuti iende ku 4 points especially kana South Korea ikarowa ne Portugal mukana mukuru wekuti vafana veGhana vange vachiwana revenge kune Uruguay tozova kuti Saurus ne Uruguay vakaita sei mu 2010 World Cup mu South Africa saka mukana mukuru wekuti pa number 2 ipapo Ghana inge ichienderera mberi ndirikuona Ghana inogona kuti inge ichiwana point ku Uruguay point ichaita kuti inge ichienderera mberi nemaonero angu ndikuona Portugal ichikunda kana kuti ichiwana a point ku South Korea izvi zvichaita kuti Ghana inge ichienderera mberi
ayo anga ari maonero emuongorori wenhau dzemitambo muzi wetu Adebe asi zvazoenda nepamwe topinda muchirongwa chedu chemimhanzi chesvondo rino icho tinokupai hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero Janet Musanga uyo anozivikanwa neremagita rekuti Black Box muhurukuro yaaita naIvans Sininga weStudio 7
kukwazisai zvikuru ndokukwazisai nemufaro ndichikutendai zvakanyanyisa nekundipawo mukana uno
zvemagitare makazvitanga rini
Janet Musanga the Black Box the Black Box is now my stage name aka again Gogom Saladi nekuti zvanzi matanga kuimba machembera mamwe masongs munoimba hanzi muchislayer whatever it means pandakaendawo kustudio kutanga kunoti ndoda kuti ndinzwikewo nevanhu ndichiimba ndakanotsikisa muna 2019 ndakatsikisa masongs 2 saka yakabuda iri yenhenge a 2 track CD panga pana ndonamatira denga na love is visibly tangible
zera renyu irori vemhuri yenyu vana kana variko veukama vaitiwo kudii
ndingati vabereki vangu vaindikurudzira nambuya vangu vakandirera mai vababa then pakuchizotsikisa zvangu apa vanga vasisipo vanga vazorora vadanwa kuimba yamwari
a blue so true a blue I never knew a blue not new a blue so true
a blue veruzhinji vari kutambirana sei nemimhanzi yenyu yamunoimba
pakuchitiwo music yangu kutambirwa kwayo ndinoti ini inotambirwa zvekutiwo museko of friends dzandinadzo mumagrupu andiri kupindawo mazuva ano unoona vanhu vachivhiwa vamwe vachilaika vamwe vachi kwanisa kusubscribe saka ndingati inotambirwa zvakanaka neavo vaakundiziva semunhu akatanga manje manje akura zvinonetsa kuchanyatsoita chaunga chevanhu
vanodawo kukubatai vanokuwana ikupi
vanoda havo kupota vachizondibata vachida kuvhunza direct vanondibata pa 0780 591 273 0780 591 273.
Matambudziko amunosangana nawo mune zvemumhanzi ndeapi tichiona kuti makazvitanga mati bveiwo zera sezvamambotaura
vanhu havasati vanyatsokunzwa kuti uri kuimba nezvechii machallenges anopinda ndiwayo ekuti ukaitawo tuma live shows vanhu vanokurumidza kukuziva and vanokurileta nemusic yako ndokunge vakuona kwete kungonzwa kungoti kune munhu anoimba anonziona icd rake kana kuti one afternoon yamboplaywawo papanhingi pamhepo zvinonetsa asi vanhu vakaita kukuona saka ndingati funding ndiyo imwe inonetsa
vakateerera hurukuro yaitwa naIvans Sininga nemuimbi wedziyo dzechitendero Janet Musanga aka Black Box sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau zvakare nhengo yebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vanoRest Marara vanokwira kudare vachipikisa kudomwa kwavamonzora semunhu achamirira bato musarudzo yemutungamiri wenyika asi mutauriri wavamonzora valoid damba vanoti havasi kushaya hope nedanho ravamarara musakanganwa chirongwa chedu chelive talk apo tiri kutarisa zviri kubuda kubva kukata. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gibbs Dube.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu umhla ka 2 Mpalakazi 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Members of the public are informed that new sublineages of the Omicron variant of COVID-19 have been detected in Botswana. The sublineages of BQ.1 and BQ.1.1.
Abe Zimbabwe abahlala kule Botswana sebesasebela ukuthi umkhakha omutsha we COVID-19 osutholakele kulelo lizwe ungaphambanisa ikhefu lekhisimusi. Uqhubekela phambili ukufuthelana kubandla le-MTCT ekukhelwa ngumnumzana Jacques Monzora. Ludluliselwa phambili ukhetho lwama-by-elections eBinga obekumele lwenziwe kusasa. Uhlelo Woza Friday kuliviki silomhlabeleli womdumo werumba uZizwe Sibanda ozibiza ngokuthi ngumdaweni kwezomculo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ele Botswana lithi selithole olunye uhlobo olugciwane lomkhuhlane we-COVID-19 elikumuli yinye lalolu kathesi olubizwa ngokuthi yi-Omicron. Lokhu sokudale ukukhathazeka okukhulu kuzulu oselizweni lelo okuqela abeZimbabwe bona abalungiselela ukuya ekhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi. Umqondisi Dube usedulela lolo daba.
Isikhulumiso gatsha olubona ngezempila kahle kwele Botswana, umnumzana Christopher Nyanga uthi akukabile sizathu sokuthi uZulu ayethuke emva kokutholakala kwemikhakha emibili ye-COVID-19 kuyona le iviki.
Members of the public are informed that new sublineages of the Omicron variant of COVID-19 have been detected in Botswana. The sublineages of BQ.1 and BQ.1.1
uZulu yaziswa ukuthi sekutholakale omunye umhlobo we-COVID-19 okumulinye lomhlobo we-Omicron.
Unyanga uthi ingcwethi ziphezu kokudingisisa ukuthi kambe imhlobo emitsha le ingabe imumetheni.
Scientists are still studying the behavior of these sublineages in order to conclusively determine.
Ingcwethi zisacubungula ukuthi umhlobo lo uyamumetheka masinya, uyabulala kumbe kawuvumi ijekiseni ye-COVID-19.
Noma kusenziwa uphenyo phezu kokuthi imihlobo le ingabe iziphatha kanjani kungakathathwa izinqumo, abanye abeZimbabwe kwele Botswana abafana lonkosikazi Sindiso Sibanda bakhathazeka ukuthi lokhu kungagcina kuphambanisa injabulo yokuthazela ikhefu lekhisimusi lokwamukela umnyaka omutsha.
Kodwa akusasethusi kangako ngoba sesikwazi ukuthi i-COVID into okumele siphile layo. Lanxa nje sikwazi ukuthi sesilungiselele ukuthi siye emakhaya siye kukhefu. Ukuthi engxenye yabomthetho bangasalisa ukuhamba bagcine sebesenza ama-lockdown, kodwa thina nje singabantu singuZulu sesikujwayele lokho, sesikuthatha njenge-flu nje eyansuku zonke. Sesikwazi ukuthi nxa usule-flu usukhwehlela usutshaywa likhanda uyathatha ama-immune booster akho, udle kakhulu ama-orange, unathe itiye le-lemon, ufuthe impilo yaphambili. Hhayi, akusasihluphi kangako lokho, sesikujwayele.
Umnumzana Mdokozo Thebe yena ohlala eHabron uthi kazwisisi ukuthi kungani ukuthi uma kukhayelelwe ikhefu kuqhamuka eminye imhlobo ye-COVID-19.
Mina kungani kuyangixaka ngombono wami. So ngani abantu laba abaphethe amazwe, why this COVID wasn't detected a long time back kuze kukhethe inyanga? Phela izinto ezinje ziyagcina zisesabisela ukuthi ugcina ususizwa sokuthiwa i-movement kumbe namabhoda asevaliwe.
eleBotswana ilo elaba yilizwe lokuqala ukwazisa umhlaba wonke jikelele ngokuqhamuka komhlobo wegciwane ele Omicron nyakenye ngolwezi. Udokotela Sikhulile Moyo odabuka eZimbabwe odwa eyisalwane seBotswana nguye owabamba umkhuhlane weOmicron. Imihlobo le noma nje ithole kwauqala eBotswana ibhahile emazweni awezekazi leEurope nele Asia, lapho okule China eke yavimba abantu kuhamba hamba kwamanye amadolobho phansi kohlelo le-lockdown. Ukumemetheka kwe-COVID-19 emazweni amaningi aguqela eZimbabwe leBotswana besekwehlile okwamagama okwabona inkokheli yeketisa imigoqo yafakwa ukuvikela ukumemetheka lokuthelelwana komkhuhlane lo. Ngingumqondisi dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Soludluliselwe phambili ukhetho lwama-by elections eBinga okumele lwenziwe kusasa. Umabhalane kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko uNumzana Nick Mangwana wethule umbiko lo namhla enkundleni yokuxhumana yeTwitter esithi kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change okuthiwa kabahlawulanga ngemfanelo imithelo etshiyeneyo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe loMnumzana Gundakwashe Munsanka okubandla le-ZANU-PF eBinga.
Dube okwenzakalayo ukuthi after inomination court mhla ka 2 November 2022 kwasuka la kwaba lesikhathi ngiyakholwa kube umhla ka 11 kusiya phambili lapho esezwa khona ukuthi iZANU PF ifuna ukuthi iphikise inomination yama candidates ethu amahlanu kusho ukuthi ku ward 23 ku ward number 6 ward number 8 low ward number 10 so ama ward ona lawo bawa konte low ward number 15 bathi lawo ma ward ama candidates ethu ayelezikwelethi kodwa thina sasikwazi ukuthi abantu laba basebe nominative so bazosuka ke laba bantu baye court besiya kuthi laba bantu kaba nominatewa ngakuhle okwenzakalayo nje lapha yikuthi iZANU PF dube ivele iyesaba ukuthi kathesi kakusela lapha bangawina khona. Yikubona ukuthi umsindo ngapha eBinga kathesi uyamangalisa kakuhlaleki abantu sibelala phandle kwama isizathu ukuthi bayakwazi ukuthi bona vele akusela lapha bangawina khona.
Lo ke umnumzana Prince Dube Kosibanda athi umnumzana Kutakwashi Musanka usibanda okubandla le-CCC ake sizwa kukhona manje umnumzana Kutakwashe Musanka okubandla le-ZANU PF.
Ukhetho oleBinga kuthiwa ngesilungu lususpendiwe alukabi la ma-dates kukhanya mhla ka-4 January yikho lapha okuyaba khona le court i-verdict yakhona esikutsho yikuthi umthetho wona uthi umuntu nxa efuna ukuba ngukansela akamelanga ebe lesikweleti esekansel amalangeni akwana 120 days before inomination court. Kwatholakala ukubana out of 6 ama-candidates we-CCC abangu-5 balezikweleti zeBinga Rural District Council. So kwathi kwenzakele izeki yona ayisakukhangelisanga lokhu ibafaka kuma-nomination okwaba yinto iZANU PF yakudobha yathi kudobhile iZANU PF yabesiya e-court.
Lo ke umnumzana Kutakwashe Munsanka okubandla le-ZANU PF. Kusenjalo ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission isidonselwe emthethwandaba we-High Court inhlanganiso ezimeleyo e-Project Vote 263 phezu kokwala ukuveza uluhlu lwabantu abalilungelo lokuvota olugcinwa kumakhompyutha i-electronic voters roll. Amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ayiwo amela ilinhlanganiso afikise udaba lolu enkantolo izolo. Umqondisi we-Project Vote 263 uNumzana Youngerson Matete uthi bathethe lelinyathelo ngemva kokuzama kaningi ukuthi iZEC ibatholise i-voters roll kodwa isala. Ngeviki edluleyo umeli weHarare North ePhalamende uNumzana Alan Norman McCann olilunga le-CCC laye uvule icala ebophisa ikhomishini le phezu kodaba olufanayo. IZEC ithi ayila electronic voters roll, ithi abafuna uluhlu lolu kumele bethenge i-voters roll edindwe emaphepheni yona ebiza inkulungwane zamadola eMelika ezingamakhulu phose amabili 187,000 United States dollars ukwalo lunye. Uyaxokozela kubandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora esimangalelwe emthethwandaba ngumnumzana Norest Marara othi utshiwe phandle kokhetho lokudinga umongameli omutsha webandla leli. UMarara uthi bekufanele abancintisayo bekhethwe nguZulu hathi idale le-National Council. Kodwa umnumzana Lloyd Damba, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDCT, uthi uMarara ukhuluma angawaziyo.
When he's saying that he was not given the opportunity because he says he wants democracy, the National Council snubbed him because he is not known. So you cannot blame democracy for not accepting you, for not choosing you, for not electing you. This is a democratic process. You cannot impose yourself on the people. That is exactly what he's trying to do. He's not suing the government, he's not suing the President Mandora. He is suing the National Council for his unpopularity for rejecting him.
Uthi uyasimangalela ngoba ufuna ukuba kube lokukhululeka ekukhethweni kwabantu kubandla lethu. I-National Council kayizange imkhethe ngoba kaziwa. Angeke athi akula democracy ngoba kakho engazami ukuziphosela ebantwini. Yikho lokhu akuzamayo ubophisa i-National Council ethi kaziwa umuntu wangena kubandla leli kulandela ukukhethwa kwakhe umongameli webandla. Wangena ku-National Executive kulandela ukukhethwa kwakhe libandla lethu. Wayengaphi umuntu lo? Wayekuseliphi? District EP, why would branch EP? Mubani, why would you install wagi? Ibandla leli alikhulumi ngabantu nje. Ufuna ususwe uDokotela Msengezi, uVincent Tsvangirai labanye. Asikwazi ukuba uzamani, uyadlala nje.
He tried to disqualify them. And these are the people that you were appointed with on the same day. And now he's crying simply because he was not elected. I don't even know what to define it. It's a joke.
UMnumzana Lloyd Damba, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDCT. Weqoqa le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saqoqa ngodaba lolu lomnumzana Ambrose Sibindi, okunhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association.
Kuyatshengisa ukuthi sikhanda ukuthi abantu babekuwa-political parties abe ngabantu abafuqa kakhulu idemokhrasi, ikakhulu ngakhangela abantu abaku-opposition noma okwenza sibiza nge-ruling party scholarship thina ile-democracy. Kodwa lokubuhlungu ukuthi khase sikhangela loko kwenzala ku-MDCT kulawumarara lomonzora kase sibona umarara ngathi sesiye ecourt ukubana afuphi ukuthi layangena lo presidential candidate ephathena le. So kubuhlungu khona ukuthi lokuthukuluzana phose uyadingasa ukuthi nxa sinanzela le iphathi ngathi kulama-faction lokuxabana kulokungazisisani phose engxenye lokuthi abantu bakhulele kuke-democracy yakhona iyashoda ikabantu ohambeni makhoti engxenye phakathi kubanye abavakelana phandle kulokwesa abantu ukuthi hhayi umarala lingangena adibane lo monzola engxenye laba lokumonzola bayesaluthi bangadliwa sibona ngathi i-confusion ekhona eyenzakalayo but eqinisweni khona okungakuqhubeka kuyadingisa ukuthi hhayi ibathi MDC uziqhubekisela phambili kuzabanzima nabo nabele sebeqabana bona.
Kuqakatheke kanganani ukuthi kube lalokho okuthiwa ngesilungu internal democracy nxa kubuya amabandla nje?
Kuqakatheke kakhulu ngoba okokuqala phela iparty e-opposition ikhangele ukuthi lise iyengena kupower. And ukuze uthele uhlekelo lwabantu abantu baqala bakhangele ukuthi lina liziphatha kanjani. Kodwa ngendlela abaziphatha ngayo khathesi kuyakhanya ukuthi likhulelani ibandla kulakukhululeka abule democracy. Kuthoni lokho? Kuthi ukuthi nxa usikhangela kubahlali bezimbabwe sokuthiwa sofanele ngivote. Ibandla elinjalo liyancedisa ukuthi lithole uhlekelo lwabantu ngoba abantu bahle baligelele baleyise babona ukuthi ma behluphana kanje besayi-opposition bangangena esikhundleni lokuhulumende sebenamasosha sebele-army bangathi so lokho kutho ukuthi ukuthi hhayi ngendlela abaziphatha ngayo benza ukuthi nabona abantu ababalandelayo abayingoswana bahle babaleyi bathi nanje kusele kuyikukhokheli kuphela abasebeshiyane le-MDCT bengaqhubeka beziphatha ngendlela abaziphatha ngayo.
Kuyini okwenza ukuthi vele kube lokuxokozela okungaka nxa kusenziwa okhetho kumabandla wonke nje ezimbabwe?
Okokuqala ukuthi sesingabantu abaningi abafisa ukuthi asingathi abapower 100 abanye abafundi babuse lanxa abantu bengasabathandi. Yikho nxa abantu sebengena sokuthiwa kuya amakhombisa amaphathi ngokuthiyana kwawo ngobuningi bawo omunye lo munye uyakhangela ihambe leyofuna ukuthi ancedisane lami ngamela yini engabona ngathi engamkhuya lokuthi ayithreat ngesikhiwa uyathi samvile bantu because ukucawa ngezindlela abantu esaluza esingathi nayi focus levision ukuthi injongo bakholela abantu ukuthi singene sikhulumende wezano siqhubeke phambi sesilisana thina sodwa ngokwenza njalo futhi senza izanti eziqhubeke ubusa ngoba sesigonana thina sodwa so ngamafitshane abantu sebelela izikhundla sebalahlekelwa injongo ebanzi yokuthi injongo kwama-political parties kakhulu ama-opposition ukuthi sicineni njengamazimbabweni silise izanti esiqhuba izanti sibele hulumende ozahlonipha abantu kube ne-development umnotho welizwe uvuselelwe abantu baphile ngcoleyo kwabeyikokhona kathina.
Umnumzana Ambrose Bindi, ukunhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association, besixoxa laye ekobulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuqhamuke udlakela lokulwisana ngenqindi edala lephalamende kwelesenegal izolo ngemva kokuba elinye ilunga lesilisa laleli dale lebandla eliphikisayo litshaye ilunga lesifazana ngempama lona lamjikijela ngesicathulo ngesitulo ababili labo bagcina betshana ngencindi. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku umncintiswano wenguqu wokudinga intshantshu zomhlaba jikelele uWorld Cup 2022 odlalelwa kwele Qatar sokudale inkulumo ngemva kwezinqumo ezithethwe kusetshenziswa iVAR ezidale umehluko kumphumela yeminye imidlalo. Kubika uJoseph Njanji.
Into senzindaba yezemidlalo uPraise Lakama wakobulawayo ngomunye wabasola inguquko esilethwe kusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku World Cup 2022.
Ukuintroducer kwe-technology ebhoreni inezimatshi ezisakuthabela kakhulu ukuthi kuyanceda, but nxa sesikhali World Cup le sokuningi osokwenzakele osokusitshengisa ukuthi sokususa iflena lani esasilayo ebhoreni. Like umuntu even engahlota kathesi kasagijima ethaba ngoba semelela ukuqasa bona ukuthi yigo kumbe yasogo. Ngoba sofana nxa sigala World Cup ama-decision amaningi ase-questionable, sokwenzakala into eziningi ezenza ukuthi sibe lokusola. Ungakhangela igoyina le Japan, ukhangele i-penalty ephiwe uMessi le first game. So far ayi technology isikhiphe ububhora lobuyana esasilawo. So I think sokumele at least bayi-minimize, ingabi ningi kakhulu. Olompembe baphiwe amandla sibe lokuthi bazidecidele e-ground ngoba singaqhubeka kunje. So I think kuyagcina sokusenza ukuthi ibhora licine lingasachazi ngendlela thina esiyabe silikhangelele ngayo.
Umqeqeshi wahambisa iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu kumidlalo yama-Olympics yagqutshelwa kwele Brazil ngomnyaka 2016. UShadrack Mlawuzi uthi yena uyayamukela inguquko elethwe kusebenzisa indlela zakulezi nsuku kumidlalo yezwe zomhlaba.
Athesi akusela sikhathi sokuthi ama-teams ayenze i-time wasting ngendaba yokuthi sokule technology entsha esetshenziswayo to calculate isikhathi esizadlala ama-stoppage, nge-substitution, ngama-injuries, lalapho ama-players singathi kumbe ibhora lima khona. Then i-technology eyinye esinanzelela ku-World Cup kurelia beli lama-sensors lokuthi lincedise uref ukuthi nxa kumbe sokule offside.
Olandela umdlalo wenguqu eyisakhamuzi sakobulawayo uThando Bhebhe laye uthi amathuba okuba lokuqilibezelana asenciphile kakhulu ngaleli nyathela lemitshina.
Mina ngokubona kwami ukungena kwe-technology kwezebhora kuthuthukisile ibhora ngenxa yokuthi kuyenze izinqumo ezazingakwazi ukuthatheka kudala zithatheke lula kathesi. Izinto ezazingabonakali ngelihlo lenyama sezibonakala lula ngemtshina. Yikho ngisapota ukungena kwani kwethekhnoloji kwezebhola. I-FIFA kwamele yenze imizamo yokuthi iyehlise izikhathi ezithathwa ngo-referee ukuthatha ama-decision. Kwamele kube le efficiency mangingakubeka ngesikhiwa. Befundele ukuyisebenzisa fast i-VAR.
Abalandeli bomdlalo wenguqu baphikisane kakhulu ngegoli elihlohlwe liqembu le-Japan lidlala lele-Spain ngolwesine ngemva kokusetshenziswa i-VAR ukuze kubonakale ukuba ibhola belingaphumanga yini enkundleni phambilini kokuthi ele-Japan lihlohle. Ukunqoba kwe-Japan isidla i-Spain nge-2-1 kudale ukuba omabili lawa maqembu adlulele kusigaba esilandelayo umncintiswano ephuma kusibaya sika group E ukuthi eGermany libuyele ekhaya. Amanye amaqembu asefinyelele esigabeni esilandelayo ngabalisa eNetherlands, Senegal, England, USA, iArgentina, iPoland, iFrance, Australia kanye leMorocco leCroatia. Namhlanje ikho kuzakwazakala khona amanye amaqembu azadlulela phambili ephuma kusigaba sika group G, lapho kuleqembu eliphuma kuzwekazi leAfrica eleCameroon lona elidlala leBrazil, kanye laku group H lapho kulelizwe leGhana lona elingqikilana leUruguay. Ngiyimele iSibe 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga kakhulu ke Joseph Njanji, sikubikele mfowethu ukuthi uhambe njani. Namhlanje sibikele njalo loZulu imidlalo yalamhlanje kugroup H, iSouth Korea inqobe elePortugal 2-1. Siyakwazi ukuthi kule minye njalo imidlalo kade idlalwa namhlanje, sibonileke iGhana ingqikilana leUruguay. IUruguay kunapho inqobe iGhana 2-0, kutsho ukuthi iGhana leUruguay seziphumile kumdlalweni lo. IPortugal leSouth Korea kugroup H izo sezingene kusigaba esilandelayo esibizwa ngesilungu ukuthi i-group ye-16. Kuzobuya ke imidlalo ebuyayo ke ngesikhatshana esilandelayo. Siyabona ukuthi iCameroon iyabe ingqikelana khona ngale ke leBrazil kwele Qatar. Singazi ukuthi kozala nkomoni, kodwa iCameroon abanye bathi bungazani ilume kubi sibili kakhulu ngoba kukhanya ngazani kayitshayi kangako. Kuzobuya ke iSerbia iyabe ingqikelana ke leSwitzerland. So ke kumnandi kakhulu konoko ke okwenzakala khona ngale kwele Qatar. Sikhuluma njalo ke iSenegal leMorocco sezingenile kusigaba se-16 yena leyo. Siyakwazi ukuthi kusuka kusigaba se-16 sokungena ke ama-quarter finals. Singazi ukuthi kuzwekazi le-Africa iziphi eziyaphuma khonapho ke kumbe ziyangena kusigaba sama-quarter finals. Okwamanje ke sithi ke libukele umdlalo okhanya zani uzaba mnandi, umdlalo weCameroon leBrazil. Kube sokuya njalo iSerbia leSwitzerland, abadlali nje bathela amanzi. So ke hayi kunjalo ke kwezomdlalo. Ye, so ke siqhubeke siya phambili.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to pokine.
Kuhlelo Was a Friday liviki silomhlabeleli womdumo oyirumba uzizwe sibanda. Uzibiza ngokuthi ngumdawini kwezomculo. Umdawini uhamba leqembu lakhe ele izingonyama. Njalo baphethe idlalade labo elija. Untungameli Ngoma weStudio 7 usipha lolodaba.
Sizwa yako hingwe e Plumtree ehlabela ikwele South Africa.
Ye inkomo linjani babangibingelele nakubalaleli umuntu kalahle khala ngomuntu. Ushuthi ibanga sesilihambile manje sesini lelidlala dilala lesine sesinama album awu 4 ngempela awezingwenyama ndelele lamanje elithethezembu yabahwa abantu baliyamukele kakhulu. Kuphela babonise uthando nako kubonisa ukukhuphuka mpela ngiyathanda kakhulu indlela abantu abasupporte ngakhona this season.
Idlalante leli lilengoma eziyisishiyangalombili ezigoqela ethi Choose Masikhethela, Ntulika, Thobele Mbongolo kanye lethi Funda Kwezakho. Abangathanda ukuthenga idla idlalati lakho mdawini balithola njani?
Ye abafuna leli idlalati kusho ukuthi bengathinta mina la ku WhatsApp na kuma calls ngiyatholakala ku 0655342492. Ya uyangithola lapha mina uqobo umuntu kaladwa sibili lapha sikhuluma ulithole sikhuluma ukuthi yabungathi nami ngingapha eGoli makuthi uyabo sekhaya ukuze ngikwazi ukulifikisa kuwe. Ya ungangithola kulezi number ku WhatsApp na kuma calls ngiyatholakala.
Abalandeli ubashiyela wapha manje?
Ye kubalandeli ngithi abalandeli mina mabayibambe lapho senze ukubhimba lapho bengabe sayiyeka and ingoma iyeza and ingoma ikhona isazoba khona futhi ingoma so mabayibambe lapho bengabe samuva lapho ngoba ngibathanda kakhulu nje indlela abangithanda ngakhona abathanda ngakhona singe zokubhimba sinje zokutabayila so mabayibambe lapho bengabe sayiyeka ye khilikhili.
Uphuma ke enkundleni umdawini leqembu lakhe leyizingonyama ngale
azizwa ukuthi sithini kona ngale eyingwe uyazi sengigide lapha ngaze ngaginqa okunye likubone soke othi ke ngiethule isithukuthuku ye kulive doku lomhlanje ke sikhangela ukwenzakala kumncintiswano wenguqu wamazwi omhlaba okubanga inkezo FIFA World Cup 2022 kona ngale ke kwele Qatar singakehlukani isihlobo sike sikhangeleke sigokhela namhlanje abezimbabwe abahlala kwele Botswana sebesisabela ukuthi umkhakha omutsha we-COVID-19 usutholakale kulelo lizwe ungaphambanisa ikhefu lekhisimusi. Kuqhubekela phambili ukufuthelana kubandla le-MTCTT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Soludluliselwe phambili ukhetho lwama-by-elections ebhinga obemele lwenziwe kusasa. Kuhlelo Woza Friday kuliviki besilo mhlabeleli womdumo werumba uZizwe Sibanda ozibiza ngokuthi ngumdawini kwezomculo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisayo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Lilale Zulukandaba, libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.